Hurumende nemuvhuro yakazivisa kuti yakwidza zvikamu zvainokwanisa nazvo kubhadhara vashandi vayo kubva pazvikamu gumi kubva muzana izvo zvakarambwa kare nevashandi kuenda pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende zvikuru anomirira varayiridzi ayo ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU atozivisa kare kuti haasi kuzotambira zvikamu izvi izvo anoti hapana chiripo. Izvi zvabuda mumusangano waitwa nhasi nemasangano aya wekuzeya zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa pakati pevamiriri vehurumende neApex Council iyo inomirira vashandi vehurumende. Mutungamiri werimwe remasangano ari muFOZEU reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti havasi kuzopedza nguva vachipembedza zvinhu zvisina maturo zvakaita se15%. VaMasaraure vanoti ivo nhengo dzavo dziri kuda kuti dziwedzerwe mari nezvikamu zana kubva muzana kana kuti murayiridzi ari pasi pasi atangire papoverty data line pamwedzi.
Tikutaura 50% haienderani zvachose netinoramba neupenyu hwakurarama nemaeconomic hardships ariko tichadza poverty data line yava pa$720 yakonekiti kwedzimakanzi wa Zimbabwe. Se15% yavari kutaura inosiya mari yemurayiridzi iri pasisa kupoverty data line.
Mashoko avaMasaraure aya anotsinirwawo nemutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vachakavafira zhou.
Tinongoona hurumende iyi zvichingoita zvimwe chete zvaingoita navamugabe zvokusarespekta varayiridzi. Saka varayiridzi vakatema anything can happen. Tongoonawo kuti pamangwana pane zvinobuda here zvimwe kana pacha zvinobuda tozonzwa kuti varayiridzi vatodini. Nokuti sevatungamiri vamasangano avarayiridzi tinongoita zvinenge zvabvuma navarayiridzi zvavanenge vatituma kuti tiite.
Vazhou vanoti zvinorwadza kuti hurumende iri kukwanisa kuteerera vamwe vashandi vayo vakaita savana chiremba navana mukoti avo yakawedzera mari dzemihoro panguva imwe cheteyo ichivapa zvakare mari dzekubatsirika asi ichiomerwa kuti ibhadhare varayiridzi.
Tikatarisa vekuhealth center izvozvi tinonzwa kuti nzou yakawa nomwana wayo vane mabedpayo akawanda zvikuru kwazvo anosvika kuma5000 uku ende uye vakaita esectoral budgeting vakawanawo mari iri nani.
Panyaya yekuti kune mamwe masangano evashandi vehurumende anonzi ari kutambira zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana izvi vaMasaraure vanoti vanozviziva kuti hurumende ine masangano evashandi ainoshanda nawo kuitira kukanganisa mafambiro enhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende. VaMasaraure vanoti svondo rino hariperi nhengo dzavo dzisati dzaratidzira dzichinyunyuta nemari dziri pasi dzadziri kutambiriswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti idanho rakanaka chose kuti hurumende iwedzere vashandi vayo mihoro asi vanoti nemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi muZimbabwe havaone hurumende ichizokwanisa kuenderera mberi ichiwana mari dzekutambirisa vashandi vayo.
Handioni zviri sustainable nenhau yekuti makaona mafambiro ari kuita ekonomi yedu kana kuti performance yeekonomi yedu haisi kukwira nemapesendeji ari achiri kuwedzera vashandi vehurumende nayo mari.
VaChitambara vanoti igaro ziva kuti nguva yesarudzo yose bhajeti rehurumende rinokwira zvikuru nekuda kwekuti inenge ichivimbisa zvinhu nekuda kwekuti iri kutsvaga mavhoti asi isingazokwanise kuzvizadzisa nekuti nyika haisi kuwana mari yekunze.
Normally makaona gore rega rega panoitwa maelections maexpenditure ehurumende anowanzokwira nekuti hurumende inenge ichitraya kunge ichifadzawo vashandi vayo nemamwe mastakeholders.
Hurumende inonzi yakapa vanamukoti mari dzemisaridzirwa mukati nemakore masera adarika dziri pakati pechiuru chemadhora nezviuru zvishanu uye vashandi vayo vose vanotarisirwa kuwana mabhonasi avo egore rino kusvika panopera mwedzi unouya.